dzemuZimbabwe dzakasiyana neunguru particularly some developed countries. Uyeze ndaida kutaura kuti muZimbabwe vana vana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika vaMugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya zvakaitika makore akambopfuura. Vanoziva kuti kune vashoma vari muzanu vanoida zanu vanokwanisa kuti urohwe kana kuti upfisirwe musha. Saka vazhinji vanhu havanyanyotaura vatingati dziri akirei pamusoro pavaMugabe. Saka ndingati kukwira kwepesendeji yavaMugabe handioni kuti pane chinhu chingapa kuti vaMugabe vanzi sapoti yavo yakwira. Asi tikatarisa opozishini ndinganzwisisa kuti sei vasangirai vachita sekutiwo sapoti yavo yadera, nokuti vanhu vakasununguka kutaura apozishini nokuti hazivatisi havangarohwi neopozishini. Uyezve tichionawo kuti mune mapato ezvematongerwo enyika awanda anongonyuka sehowa. Saka zvekutaura apozishini zvakawanda.
Asika tichitarisawo imomo mapato anopikisa Dr. Joe, tiri kuona kuti kutsemuka kwaari kuita nenyayawo dzakaitawo secorruption iri kuitikawo makanzuro ari kutungamirwawo neMDC hazvisi zvimwewo here zvinoitawo kuti vanhu vatarisa?
Hazvingarambiwo kuti kumuka kwemaopposition kunopawo kuti vamwe vataurewo vaonewo izvinhu uori. But tikanyanya kutarisa chaizvo chaizvo tinozva tinyika ine vanhu vane uori vanonyanyisa kuzikamwa vari vanhu vari muzanu, vanhu vari kuita mari zvikuru. Asi kuti hatikurudziriwo izvinhu uori muopposition nokuva kuvatangirai dai vanga variyo vanotonga corruption yachona ingadai irishoma. Asi kuti sezvo vasingatongi panoonesawo kuti uchiti ava vanoita corruption ndevekwavatangirai here kana kuti vakadzirawo moto wembavha.